Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24 kubvumbi 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Inini semaone rangu tinofunga kuti vachamisa ivo mbune vanofanira kubuda, vaifanira kubuda vachienda kunokomekedza vechidiki kuti vaende kunoregister kunovhota. Vachamisa ndivo vari kuda kuvhoterwa kuti vaite president. Saka kuti vatumire vana vadiki vabva kuchikoro kuti vapushe vamwe vana kuti varegiste kuvhota, ndaiona fanika zvinozovanetsa pamberi apa.
Munyori wenhau Hopewell Chingono anoti haasi kushora vebato reCitizens Coalition for Change, asi ari kuvabetseravo nemaonero ake sezvinofanirwa kuitwa navose vanoda kuti bato iri ribudirire. Ukuwo bato reCitizens Coalition for Change richiti bato iri nderevanhu vose.
Asi nyaya yematatu ridzi haisi nyaya yematongerwo enyika, inyaya yekodzero dzevanhu vari malow income groups.
Sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions rinoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukuwanisa varombo magwaro enzvimbo dzavanogara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Hopewell Chingono anoti haaoni chakaipa mukupawo kurudziro nemazano kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, achiti ndizvo zvinoitika kana zvinhu zvichiitwa pajekerere. Chingono audza Studio 7 kuti zviri kutaurwa nevanhu paTwitter nemune dzimwe nzvimbo zvekuti vanoshora mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa zvine chokwadi chete mukuti vari kukurudzira vaChamisa kuti vaedze kubuda vachitaura nevechidiki vanovatsigira uye kuti vagadzire zvimwe zvinhu zvakaita sekutsvaga mari yokubhadhara vanhu vebato iri vachange vari panzvimbo dzokuvhotera mumazuva esarudzo kana kuti polling agents. Chingono anoti iye sezvinodiwavo neveruzhinji anoda kuona zvinhu zvichipindudzwa munyika, achiti bato reCCC rine mukana wekukunda musarudzo asi pane zvimwe zvinofanirwa kuitwa nguva ichiripo, vachiti ndizvo zvavari kuedza kuudza bato reCCC.
Hapana chiri kunyanyonetsa, asi tiri munyika yekuti ukatsiura anasahwira vako vamwe vanhu vanobva vaona fanika wakutorwisana nanasahwira wako. Demokrasi yatiri kurwira inoreva kuti kana sahwira wako uchiona kuti zvinhu zvaanenge achiita hazvimubatsire kuti asvike kwaaroda kuenda, unofanira kumuudza kuti apa unenge wakurasika, dai waita zvinhu nenzira yakadai kuti usvike pauri. Zvinhu zvandiri kutaura ndezvekuti inini semaonero angu ndinofunga kuti vachamisa ivo mbune vanofanira kubuda, vaifanira kubuda vachienda kunokomekedza vechidiki kuti vaende kunoregister kunovhota. Vachamisa ndivo vari kuda kuvhoterwa kuti vaite president. Saka kuti vatumire vana vadiki vabva kuchikoro kuti vapushe vamwe vana kuti varegiste kuvhota, ndaiona fanika zvinozovanetsa pamberi apa. Sepoliticien ari popular stereki muZimbabwe, vakabuda ivo zvinogona kuvabatsira. Chechipiri ndechekuti sarudzo dzatiri kuenda kunoita 2023 dzinoda mari. Ndaifunga zvakare kuti ivo vachamisa vanofanira kulida mafundraising campaign. Sepopular politician vanhu vanenge vachiita uyu ndiwo andiroda kuvhotera, saka ari kutolida campaign yekuti tireze mari yekuprotekta mavotes. Kuchadiwa mapolling agents. Zimbabwe inenge ine 12,000 polling stations. Each polling station ino need four polling agents. Zinenge zidiwa ipapo. Saka zvazvinoreva madzi ndezvekuti pa 12,000 polling stations izozo tichinida four ma polling agents. I 48,000 polling agents achadiwa. Vakabhadharwa $50 $2.4 million inodiwa. Saka inini ndakandichiti vachamisa dai vaenda pamberi vachifundraiser kuti mari iwanikwe. Sarudzo yekumashure ya 2018 yakaitika vakabirirwa nekuti vanga vasina mapolling agents. Saka vakashaya mapolling agents zvakare izvinezvi vanobirirwa. Saka kutaura kwandine ndichiita zvinhu izvi vamwe vanhu vanobva vaona fanika takuita sei. Takunetsana kana kuti tiri kutukana. Aiwa, ndo zvinofanira kuitwa pamusha nemusha, ndo zvinofanira kuitwa munyika. Kana une chinhu chaunoda semadira ndinoita inini kuti pamuve nedemokrasi muZimbabwe, unofanira kutaura zvinhu zvinoita kuti chinhu ichocho chikwanise kubudirira. Saka ndo chete nyaya inenge iripo iyoyo.
Vamwe vari kuti ivo kutaurizana kwamuri kuita nevamwe vari muCCC kunotobatsira ZANU-PF. Vamwe vakatosvika pakuti muri kushandira ZANU-PF. Handisi kuziva kuti mungati chii kuna vanhu vanotaura mashoko aya.
Ndiyo tsika inoitika muZimbabwe munhu akaudzwa zvinhu zvaasiri kuda kunzwa kana kuti akaudzwa zvinhu zvaanoona kuti zvinhu zvandaudzwa izvi ndakandichikanganisa. ZANU-PF inoti isusu nekuti tiri kuda dhemokrasi inoti tiri kushandiswa nevarungu. ZANU-PF inoti nekuti isusu tiri kuti bvumidzai vanhu kuvhota vakasungunuka, bvumidzai vanhu kuti vakambene vakasungunuka inoti tiri kutumwa nevarungu. Saka zvinhu zvinotondishamisa, zvinhu zvinogumbura kuti umwe munhu anoti ndava uri kuti vachamisa dai varejista vanhu vakawanda zvonzi kutumwa neZANU-PF. ZANU-PF inganditume kuti ndiudzachamisa kuti vaite zvinhu zvinoita kuti vabudirire. Kushaika kwepfungwa dzakadzama nevanhu vanenge vachitaura izvozvo. Hatifaniri kusapota mapato ematongerwo enyika kusvika papoindi yekuti hatichakwanisa kuvaudza pavanenge vachikanganisa. Demokrasi inoreva kuti tinofanira kuudzana patinenge tikanganisa, tichisimbisana sevanhu vari kutarisira chinhu chimwe. Saka kana vanhu vakutaura kuti ndatumwa neZANU-PF nekuti ndiri kutaura kuti vachamisa dai vaita zvakati zvinoita kuti vabudirire, vanhu ivava havana pfungwa.
Mungati chinyi kuna vachamisa?
Kuna vachamisa ndinoti Zimbabwe kuti ibudirire ichinje zvairi yezvinezvi, panonidwa kuti paitike change. Kuti change iitike panonidwa kuti vanhu vakwanise kuvhota vakasungunuka. Panonidwa mari yekuchengetedza vhoti yevanhu. Ngatishande pamwe chete tisaonane sevanhu vakavengana kana tichiudzana chokwadi. Chokwadi chinoita kuti tikwanise kusvika kwatiri kuita se kwatiri kuenda.
Mutori wenhau Hopewell Chingono ari parunhare kuHarare nestudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vanoti bato reCCC nderevanhu vose uye rinotambira pfungwa dzinobva kuvanhu vose.
CCC ibato remunhu wese. President Nelson Chamisa vakataura kubva pakutanga kuti tiri bato kana kuti movement inobatanidza macitizens ose. Saka naizvozvo tinogashira mashoko kana kuti maonero anobva kune mapoka api neapi. Sebato hatina munhu watinopokana naye, zvose zvinopirwa kana kuti masuggestions anouya tinoterera. Zvatinokwanisa kuimplementa tinoita. Zvatinenge tichiona kuti izvi ngatimbomirei nemamiriro akaita zvinhu tinomira saizvozvo. Asi kwatiri hatina dambudziko nemunhu. Chatiri kungoda kuunza rusununguko kunyika yeZimbabwe. Tinoda kuti pamaelections ari kuuya tikunde ZANU-PF kuitira kuti vagari kana kuti macitizens vaitewo upenyu hwakanaka, vadyowo vachiguta, vaendewo kuzvipatara vachirapwa vachiwana mishonga, vakwanisewo kuendesa vana kuzvikoro kune vadzidzisi vari kubhadharwa zvakanaka, chikairo mota dzavo pa roads akanaka pamigwagwa yakanaka zvakare kuti munhu wese aite upenyu hwakanaka nekudyawo upfumi hwenyika yedu kwete kuti kudya goridhe kana kuti maresources enyika zvinongoitwa nezanu PF chete vashoma muzanu PF zvakare zvese izvozvo ndozvinhu ndopatakangonangana nanganidza pfungwa dzedu pari zvino saka isusu hatina hapana chatirikuziva maererano nekupokana kuri kuita ani nani hatiwanzotarisa edu mapersonalities donzvo redu nderekungounza rusununguko kunyika yezimbabwe
vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare nestudio 7 pakupera kwesvondo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekuwanisa vamwe vagari magwaro ekuve vari dzive nzvimbo dzekuvakira dzimba zviri pamutemo kana kuti matitle deeds pachiitiko ichi uye pasi pechirongwa chepresidential title deeds program vamunangagwa vakatambidza matitle deeds kuvagari vemumisha weEpworth vanoita mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350 vamunangagwa vanoti urongwa hwehurumende yavo ndehwekuona kuti mwana wezimbabwe wese ave nepaanoti pamusha pake munyika tabata mukuru wesangano recoalition for market and liberal solutions kana kuti komaliso iro rinorwiravo kuti vanhu varombo vapihwe matitle deeds varejoice ngwenya
zvaitika ndezvekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tonorangarira kuti vakange vavimbisa vanhu vekuOpeth gore rakapera musarudzo dzemabiolation kuti vagari vokuEpworth vachapiwa matitle deeds saka ndopa vakadzoka vakadzokera kuEpworth vachiti ndauya nematitle deeds asi haasisiri 80,000 semataura andandaita panapa paEpworth tichakupai 350 matitle deeds asi pane mamwe 11,200 achiri kubikwa achiri mupoto ndozvo vakataura nezuro
vangwenya iyi nyaya munoona ine chokwadi mukati here nekuti tiri kungoona kuti panoitwa svarudzo pese pese vamunangagwa vanotaura nyaya yekupa vanhu magwaro ematitle deeds chii chamuri kuona pa
chiripo ndechekuti ngatirangirei mukombatanoda kuti sangano rangu nini organization yangu yakagara ichitsvakiridza ichinyatsounzwa kunzwisisa kuti nyaya dzematitle deeds munzvimbo dzakaita sena Epworth nana Solomia nana Hopley dzakamira sei tikanyatsoongorora kuti aiwa even though nzvimbo dzacho zhinji dzakapiwa vanhu nemaland barons dzichityora mitemo yakawanda wanda asi mitemo yacho inogadzirika kuti zvifambirane nezviri paground saka maongororo yatakaita ndeyekuti hurumende ine nzvimbo dzakawanda dzinonzi state land and uye hurumende ndiyo inogadzirisa mitemo yakanangana nematitle deeds saka hazvina kutityisa kuti panyaya yenhiki yeEpworth hurumende pachezvavo Ministry of Justice needs office nelocal government vakabatana kuti vagadziridze mutemo wacho wakanangana nematitle dzavari kutaura nezvazvo saka process yacho ingange iri chokwadi ndisingazozivi hangu kuti iwo madeeds acho akapiwa nezuro ndiwo here chokwadi asi semaonero andakaita nematauro andandichiita nevanhu vehurumende nemanzwiro andakaita permanent secretary Virginia Mabhiza achitaura nezuro aiwa process yacho inenge yakatoitawo zvakanaka
saka muri kugutsikana nebasa riri kuitwa rakanangana nekupa vanhu magwaro enzvimbo dzavanogara
icho ichokwadi chakangoti mirei zvisina kunaka ndezvokuti izvi zvinhu izvi vahwandi hazvisi zvepolitics hazvisi zvinhu zvinotaurwazvo pamarali nokuti ndozvavati nyange vachamisa kuCCC pamarali avo vaitotaura kuti kana mukati votera tichakugadzira matitle deeds asi nyaya yematitle deeds haisi nyaya yepolitics nokuti vanhu vanogara kusolomia nokuEpworth nekumaruwa wanu wano kwa kumapata wakati yana kunyangwe zwa wa mwacho waka tuwa ni masten zacho nema land baron zezano asi nyayema title leads aisi nyayema tongeru wei nyika inyaye kodzero zevanu varima low income group, low income groups and this could disatarwa mpolitical rally asi mkazi kana chitarwa kazi nge zato gadziriswa ni mabazi ya hurumende anofambirana nemkemo ino pa magwaro haya.
Iyo hurumende ino cherera zvakadini pane zvamunenge muchitaura nekukumbira kuti dene aitira vanhu vanogara munzvimbo idzi ino kutererai zvakadini?
Unoona kuti vatanono kwawande hatideri kuti tinge tichizorova matundundu asi kana zvinhu zvakutaurwa navakuru vakuru avazoti aiwa zvakabva nokuna nangwenya. Hurumende panyaya yematitle deeds apa paka ndinoona kuti yakanyatsoteerera nokuti kubva 2020-2021 tichitaura neoffice of the president OPC tikabva kuOPC tikaendeswa kuniki Ministry of Local Government ne Housing tichibva ikokoko tikagara matare nema municipal housing officers madirectors housing office tichibva ikoko vahwandi tikaendeswa kuparliament tikapresenta project yedu yematitle deeds kuvarombo kuparliament kukomiti yekuparliament yakandiye chikukwa kusaiko zvino. Saka apa ndingatotsimbidza kuti apa hurumende yakatoteera zvakataurwa zvisinei kuti vakazozvipfekedza bhachi rezanupiefu asi hazvina basa nesu isusu tungoti isusu zvatakataura chichemo chedu chokuti vagari vemunzvimbo idzi vapiwe matitle deeds chakanzvikwa nehurumende.
Ava vanga vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kumaliso vari Joyce Ngwenya vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti musarudzo dziri kuuya ZANU-PF ichabisa mapato anopikisa mumakanzuro emumaguta vachiti ZANU-PF inoda kuvaka nyika yakanakira zvizvarwa zveZimbabwe. VaChiwenga vanoti vanhu vanozvionera voga kuti mushure memakore makumi maviri nematatu hapana chakaitwa nemakanzuro emapato anopikisa. MuNewsday makare magweta ekuSouth Africa esangano reCenter for Human Rights riripa Faculty of Law at the University of Pretoria rinoti rinotsigira vakafanobata chigaro chemutauriri webato reTBC muzvare Fadzai Mahere vachiti kuwanikwa kwavakaitwa vaine mhosva yekupembedza zvinonzi ndezvemanyepo zvinokanganisa mashandiro evatori venhau uye zvinotyora kodzero dzekutaura munhu akasununguka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi zvenyu vasamarari veStudio 7 ndinokukwazisai mose. Ndichitiwo mashoko angu kuna vamunangagwa ngavatiturirewo nhau yeAl Jazeera kuti vanoti kudini nayo semutungamiri wenyika ngavatiudzei. Ndodzoka ndoti kuzvizvarwa zveZimbabwe zvazvakadii timboitawo zuva rimwe chete ratinoratidzira kusafara kwedu nenhau yekuvharirwa kwavaJob Scala. VaJob Scala ngavabudiswe. ZANU-PF inonyepa ichiti iyo haipindiri mune zvematongerwo enyika ematongerwo ematare. Inonyepa kana itaura mashoko iwayo. Inyaya yekuti ivo varipo pakufikisa vaJob Scala vanotaurirana nevanhu vematare. Vanhu ivava vanotaurirana vane chekuita nezanupiefu. Vanonyepa zvavanotaura kuti hatinei nezvekumatongerwo ematare. Tokumbirawo kuti vamunangagwa vatitaurire kuti nhau yeAl Jazeera yopera yakaita zvayakaita here. Semutungamiri wenyika ngavatorei matano sekutora kwakaita matano kuna vaJob Scala.
guys, inini panyaya wa jobs kala indani ne mumbono kutika. Daitambo bantu tambo zama kutombo. Batana chaiko chaiko taita demo strong chai chaiyo. Yeah, was nawe yatetita demo ndiye kuti vasangoramba chikuti koti mangwana ku koti kusera mangwana ku koti mungwana ngwana ku koti munakango vharirwa mukati njere. Zvabana ne munhu anova kutopika asati atonga asati abato kutane mhosva. Gava mutongi kana vachitaura kuti vamutonga vomutudza kuti vari kumutonga nemhosva ipi. Mama lawyer vosana kuti mhosva ichi mhosva chaiyo chaiyo here munhu yari kunzi yabatwa nayo kana kuti imhosva yekuda kungokreatira munhu. Apa pakuda kuti tipinde musango apa. Pakuda sorry pakuda kuti timbopinda muroad chaimo chaimo timbo demonstrator. Kuti job skala ngabude kana kuti ngatongwe. Tinzo kuti mutongo wako wamira sei kwete kuramba nyoti koti 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 koti. Ya mhosva here kuti munhu a opposite party araba ku asi kunzwanana nemaitira vari kuita. Kutonga kwavo kwede. Saka voda kumushungurudzira izvo.
Murisai Studio 7 tirapo pana padaimai kuti kochi chakaipa makanzi muri wekupikisa maakutopikisa zveseri chi chakaipa kupa kupihwa kwema MPs zeZANPF mamota mota dzekufambisa manga muchida kuti vapihwe ngoro here kana manga makawagadzirira ngoro kwavaudzeka kuti aiwa kune ngoro dziri kunoku dzekuti vazofamba nadzo. Pane chakaipa here tudzei?
Makadii makadii pa Studio 7 hazi tandifadza pamupumalanga apa. Inii ndauya nenyaya imwe yakati siyane wangu ndodzwa vanhu vachichema nenyaya Job Scholar. But muonero wangu ndoona sekuti nyaya Job Scholar inoda kutambiwa kwana mu Blessing Ali. Deava vekwana vekumurekwa Ali vatora chitunha chavo vachichengeta. Tuna sekuti ndokuti Job Scholar kwaise kutambigwa nyaya dzake because vakachiti hativiki kana Job Scholar asina kubuda avo vanenge vachiti hatumbudisi kana musina kumuviga saka ndona sekuti ava kana vanga vatora chitunha vakandochengeta uku kukwaigona kuitawo zviri nani kwaigona kutoritika kuri kutongwa munhu wechitongwa kana kuri kudii zvochiitwa pamwe pagona kuva nechange
ndakupindura iye anonzi Kakanjiwe arumiriri anomirira epwet anotaura kuti anzoni makumi mairi mdc isingagona kupa vanhu matitle deeds isingagona kupa chine chii chaanotaura unopiwa title deeds pane mba isina pane munhu akazvigarisa ega akavaka chitangwena chake wopiwa title deeds here title deeds andinopiwa kune munhu ari panzvimbo yakakodzera kuti anovaka ipapo zvinoivo kana muchiti iona president vako munopa vanhu matitle deeds nzvimbo dzisina kana toireti musina kana sweji musina kana mvura munomwiwa mvura yemumugodhi kuti anzoni zvakakosha sitereki kuti vapanaape vanhu matitle deeds nyika yese ine vanhu vanoda matitle deeds iva sa chakanyokosha kuepuweti chii
mangwana kanakana mukoma joma kanemina mukoma blessing sl mutibvunziro womukuru waorini mukuru wemapurisa wakati kaiuri kuferefeta nyaya yakabudiswa ngeyajazira yegold mafia vakati kai vari kuti vari kuiferefeta nyaya saka hatichazivi nyaya yacho yamira papi saka taikumbirawo kuti vatiziviso kuti zvamira papi kana tisi kuziwa wakasungwa kana kuvane uri kusungwa pane vese vakabudiswa ngeyajazira hapana kana umwe kana uvane wakasungwa hapana saka taitokumbira kuti vatiziviso kuti vapapi nenyaya iyoyo kuti inyaya itori siriasi ndohuro wakakuisisa kundokuuraya vana vezimbabwe ndo mhosva dzinofanira dzisungirwe vanhu kwete kusungira vanhu pasina kana mhosva zvese zvavakaita vablessing zvavakaita Job Scholar vakauraya moblessing apa vakasunga Job Scholar pasina kana mhosva saka indo mhosva hombe yevana vese vezimbabwe kuti kutouraya vana vezimbabwe kwava kuita vanhu vaizanopiefu rokubira nyika saka tinokumbirawo kuti mutibvunzire kuti vapapi nekuferefeta nyaya yacho vakangoti vari kuferefeta saka tisoziva kuti nyaya yacho yaapapi yavasati vasunga here mbavha dziri kuba
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, the
Iko zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica inoyambira zvizvarwa zveAmerica zvisina kukwanisa kubudiswa muSudan nevamwe vavo kuti vagare panzvimbo dzavari kana kuti shelter in place kusvika vaudzwa zvekuita. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nemusi wemugovera chikwata chenyanzvi dzemauto eAmerica zana chakabudisa vashandi vomumuzinda weAmerica nemhuri dzavo kubva muguta reKhartoum muSudan, umo mune hondo inotyisa iri kurwiwa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze zvakakonzera hondo iyi.
Chakatangisa hondo iyi ndechekuti vanhu vanogara kunorth vanoteera chitendero chemaMuslim, vanhu vanogara kusouth vanoteera chitendero chechikristo. Ndokwakavambira hondo iyo kokoko, vanogara kunorth vachida kuti vanhu vanogara kusouth vave maMuslims vakarambisisa chaizvo. Zvakakonza hondo yakabva kuma1950 ichigoenda kusvika kuma1990. Zvino chakaitika pandechekuti panguva yehondo iyoyo kwakabudo chimwe chikwata chiri kuwest kweSudan, kunonzi kuDarfur. Uyu anga ari mutungamiri weSudan ndokugadzira mauto awaiti maspecial mauto iye zvino akunzi marapid forces, wachigwenda kuno wachikunorwa wapanduki wekuDarfur. Takazopera hondo inonzi South Sudan nasuno. Kangari ngiri mutungamiri weSudan akazopiswa pachigaro. Asi zvaakangaita, akangagadzira mauto mairi kunoti National Army, kozi inonzi RSF iyoyo, Rapid Reaction Force. Akanga asingadi kuti kuve neone army ngekuti aitya kuti anozopiswa pachigaro. Saka zvakakonzerwa nayo ngeke mutungamiri akazopiswa uyu. Kubvira nguva iyoyo kwakusina bakugadzikana kwakanaka muSudani, especially pane vanhu macitizens vakazosimuka vachidemonstrata kwemwedzi kwemavhiki akawanda, wachizokonzera kuti kuve ne-government of national unity yaibatanidza mauto nevanhu vakanga vasiri mauto. Chakazonetsa manje ndechekuti we-national army newe-rapid reaction force vakanga vasisabvumirane kuti zvino achazova mukuru ndiani, ngekuti pakubvumirana kwangu anzi vanhu werapid reaction force support force vave mumauto, asi vakaramba. Ndo pakazokonzera kurwisana zvekare, ndo pane nyaya iri papapa. Saka ndo pane kurwa ipapo, hatizi kuti zvichasvika kupi.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Munyori wenhau Hopewell Chingono anoti haasi kushora vebato reCitizens Coalition for Change, asi kuvabetseravo nemaonero ake sezvinofanirwa kuitwa navose vanoda kuti bato iri ribudirire. Ukuwo bato reCitizens Coalition for Change richiti bato iri nderavanhu vose. Sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions rinoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukuwanisa varombo magwaro enzvimbo dzavanogara. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele. Thank you.